Takanga zero tare mazvara mashita takanangana na pasta mawariri tadzi mbiri yokutanga yangari padare pe haikota pavainzai takupisa hurumende ine chizvino chisimba vanochuchisa vakamirira gota guru hurumende vamutanga duru havapedzisa kudaidza mahotinesi avo vadaidza mapurisa 8 vakabva vavhara kesi yavo saka isu tiri kuti aiwa hapana nyaya iripo apa tinokwanisa kuti tikuda kukumbisa kudare kuti tisunungurwe tisati tataura inozita chitongo application yedischarge mbuya tati tichaita iyoyo saka tanzi tichazoisa mapepa edu mudare redzimhosva tichikumbira kuti tipisea tikurwe pamhosva tinenge tataura musi wa19 November. Pane imwe nyaya yechipiri yanga iri mudare remamagistrate court iyo yakanangana nemhirizhonga yakaitika panzvimbo huru inodzidzwa yeuniversity of Zimbabwe apo pasa mawari vainzi akaita kuti vakakonzera mhirizhonga vasvika ipapo nemastudents emedicine iyoyo dare raramba kuti pasta vanonyaya yavakaita saka vaizvozvo vakurwa vanenge vasina mhosva.
Tiri kunzwawo kuti mamwe mapurisa achipa huchapupu anenge aiti pasta mawarire vakatofanana nechikwata chinopfurikidza mwero cheboko haram.
Ichokwadi ichocho saka zvo yakadaro yakabuda mudare redzimhosva.
Pane humbo here uri kupwa nemapurisa kuti ndo zvavaroda kuita zvekupidigura hurumende?
Izvozvo ndozvichaonekwa nemutongi akagarisana nenyaya pane zvataurwa asi tiri kupikisa kuti hapana humbowo asi tisaidi kuti ane simba pakupera kwezuva ndivo vakabata matombo chachi maikoti.
Tanzwawo kuti vamakedenge vangu vachipa humbowo vapa humbowo nhasi uye vangu vachitiwo kudii?
Vamakedenge vapa humbowo vachimbotiwo ndo vanga vari pamusoro vakamirira vanoona zvekuchengetedzwa kwemunyararo munyika vachiti vaipuwa maripoti kumaprovhinsi mana emuno munyika pane zvaiitika ndokuzobudisawo mabharo acho airatidza kuti maripota avaipiwa nemapurisa aishanda ari pasi pavo akanangana nemhirizhonga yaro tipasta mawarire vainga kuita.